Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 12/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mukuru wevatongi vematarezi mhosva vaLuke Malaba avo vanga vachifanira kuenda pamudyandigere varambe vari pabasa.
Chikumbiro chedu chatiri kuda ndechekuti apateedze rekumbiro remutemo kuri katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendiwaatikati wekubhenefita kubva mukuwedzerwa senguva yekuti agare pachigaro ichochocho kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachipwa inonzi inobhenefita vamwe vatiri avo varipo pachigaro.
Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo.
Vakatanga vandisa chiti zvewai nezvo ndakavhara mazvizvi vaiti ndiwai ndichocho handinyanyi kuti saka vakatanga kurilaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto kanobuta filimi yeblue achindipisa kumesuka nairamba ndakavhara mazvizvi.
Nengo yeMDC Alliance Valengwani Mavhunga vanotaura pamusoro pekudirwa kwavakaitwa muchetura vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera temu yemutongi mukuru wematarezi mhosva nemakore mashanu. VaLuke Malaba vange vachifanira kuenda pamudyandigere musi wa15 chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuberekwa. Asi zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uko kuri kukonzera mutauro mukuru munyika, vaMnangagwa vashandisa mutemo mutsva uyu kuwedzera nguva yavaMalaba kuitira kuti varambe vari mukuru wevatongi vematarezi mhosva. Godwin Mangodya anoti panyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa vaMalaba zviri pamutemo kuti nguva yavo yekushanda yawedzerwa nemakore mashanu navaMnangagwa. VaMnangagwa vawedzera nguva yaMalaba panguva ino paine nyaya dzakawanda dziri kumatare dzichipikisa mutemo weConstitutional Amendment No. 2 Act uyo washandiswa navaMnangagwa kuwedzera nguva yaMalaba vari pabasa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevele vati zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mutemo nematare.
Ndakaona zvakawanda zvakanyorwa mumapepa ematare ndechekuti ava sezvavatotaridza kuti havanei nezviri kuitika nezvichaibuda kubuda. Nyaya dziri kumatare ndonase kuti dzinenge dzangovawo kungoendawo. VaMnangagwa vati kuti hazvavanoda ende matare achange achiteerera zvaanodiwa navaMnangagwa. Ndomaonere ndiri kuita zvinhu zvichaitika panyaya iyi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakakwira kudare High Court nemusi wemuvhuro nechikumbiro chekuti vatongi vematare eConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa nguva vari pabasa kana vachinge vasvika makore makumi manomwe kuberekwa zvichitevera kusandurwa kwebumbiro remutemo wenyika pasi peConstitutional Amendment No. 2 Act. Pasi pemutemo uyu mutungamiri wenyika anobvumirwa kuwedzera nguva yavatongi kana vasvika makore makumi manomwe kana vachinge vaburitsa magwaro kubva kumachiremba anoratidza kuti vanenge vakasimba zvekuramba vachishanda. Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi hazvishandure nyaya yavo iri kumatare vachiti ndizvo zvavari kupikisa.
Kuwedzerwa kwaita tema hakuchinje nyaya yedu semaministiro atakaiita, saka tichangoenderera mberi neaction yedu sekutanga kwatakaiita. Hazvina zvazvinochinja nekuti extension iyoyo ndo zvatiri kuchallenja kuti zvitaitwe application yoyo.
Rimwe remagweta avo advocate Wilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apatevedzerwe bumbiro remutemo zvikuru katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekubenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho. Kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachinzwa inonzi inobenefita vamwe vasiri avo varipo pachigaro.
Mumagwaro avo vakika vanoda kuti gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi nevatongi vese veconstitutional court neSupreme Court gumi nevatanhatu vapindure nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remagweta avaziyambi ziyambi nevatongi panyaya iyi. Asi advocate Mandinde vati ivo nemagweta aya pamwe nedare vabvumirana kuti nyaya iyi ichanzikwa nemusi wechishanu masikati nevatongi vehigh court vanoti Justice Helena Charerwa, Justice Appius Shaw na Justice Esther Muremba.
Zuva ranhasi tabvumirana kuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare rehigh court musi wechishanu musi wa14 Chivabvu masikati nenguva dza2. Saka tabvumirana zvakare kuti mamwe mapepa anofanira kufambiswa nemagweta achafamba rinhi kubva nhasi kusvika musi wechishanu mangwanani.
Vakika vanoti vamalava vanofanira kusiya basa nemusi wechishanu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuzvarwa uye mutevedzeri wavo Justice Elizabeth Kaunza vabve vatora chinzvimbo chavo. Zvichakadai mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly valavu mumadhuku vashora kusandurwa kwebumbiro remutemo vachiti nekuita izvi ZANU PF yakapusa chirangano chayakaita navo pasi peurongwa hwepolitical actors dialogue. Vati kunyange hazvo vari kutsikira zvese zviri kuitwa nevanhu nemasangano akasiyana siyana kupikisa kushandurwa kwebumbiro zvakaita sekuenda kumatare, bato ravo richakurudzira vana vezimbabwe kuti varange ZANU PF nekusaivhotera musarudzo dza 2023. Vati zvisinei nekuti vakaraswa neZANU PF pakusandurwa kwebumbiro remutemo vacharamba vari muPoland umo vari kuronga kusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti urerukire mapato ese munyika.
Then nenyaya yemakambeni tinenge tichiarikana kambeni yasvika tobvisa zvisa zvokuti kune mopa unotaura mahaiwa nguva yekambeni ngakungoti chero munhu angoita kambeni mapurisa anofanira kunge achingomhanya mhanya iwo achitarisa mumwetwete.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare rehigh court nhasi rambomisa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova kuitira kuti ritange razeya chikumbiro chavo chekuti mutongi nemuchuchusi pamhosva yavo vabviswe sezvo vachiratidza kuti pane divi ravakarerekera. Vatatu ava vanoti magistrate amai Bianca Makwande nemuchuchisi vaMichael Reza vanofanirwa kubviswa panyaya iyi kuitira kuti itongwe nevanhu vanoita basa nemazvo. Izvi zvave kureva kuti High Court ichanzwa chikumbiro chevatatu ava zvizere. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights iyo iri kumirira nhengo dzeMDC Alliance idzi vakumbirai mafunda avo vanoti vari kufara nemutongo uyu.
Hongu dare wajustice Chitapi Tawanda Chitapi wekuhigh court wakapa mutongo wamatawa wekumbomisa kutongwa kwevasikana vatatu ivava Honorable Joana Mamombe, Sisi Netsai Marova na Cecilia Chimbiri wakati ngavambomira kumira pamberi pedare kutongwa pamberi pa magistrate Bianca Makwande, magistrate wapa mutongo wekuti chikumbiro chavo kana application kwavo yavo iri kuhigh court ngaitange yatariswa agent chamber application yavo yavari kukumbira kuti magistrate Bianca Makwande wazviite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu ava itange yanzwikwa. Application iyi yechikumbiro chekuti magistrate Makwande vatange wanzwi vabviswa ichanzwikwa nemusi wa 18 May unowa mangwana china kudare rehigh court. Saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekedzwa.
Kozvii zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemuchuchisi pamwe chete namagistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Mezuri Bianca Makwande havana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera. Vari kuchema kanyanyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako. Zvinhu zvinotenderwa pamitemo yedu yeZimbabwe, kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichema chako pamberi pedare wota upresenta mafacts avo kana kuti zvichemo zvako. Ndozvaiitwa namukoma Alec Muchada Hama kudarare High Court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekezwe, wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri Mezuri Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaiitika panyaya dzaiitika gore rapfuura LDSA kana kutanga kwegore. Sezvamunoziva gore rapfuura Joana Mamombe anga atomboseparetwa panyaya dzekutry kutongwa kwakanza achafanifanira kutongwa pamwe pane vasikana. Zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare. Vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kuti pane Joana paakati ndiri kurwara pfungwa dzisinza kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa. Mezvuti wavanga watoti hazvina basa izvi, ngatiendere mberi nechi nekokutonga. Asi sezvamunoziva mesodare High Court gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswe pamberi pedare, uyezve atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambidzwa. Ndo zvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.
Vakumbirai Mafunda ndiwo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Nengo yeMDC Alliance valengwani Mavunga avo vakadirwa muchetura kumeso unofungidzirwa kuti isulfuric acid nevanofungidzirwa kuti vasori apo vainge vari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station mwedzi wapera, vanoti vachakamirira kunzwa kubva kuna ana chiremba kuti mhando ipi yemuchetura yakashandiswa pavari. Vamavhunga vanoti vakasungwa mushure mekunge vaenda kudare raMajor Street muHarare kunotsigira mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala avo vaitongwa nedare iri. Asi mapurisa anoti vamavhunga nevamwe vavo vakaita savamunyaradzi Mafararikwa vakasungwa mushure mekunge vaisa marara mugwagwa paCopacabana muHarare vachikanganisa motokari nevanhu kufamba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudancube sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 kuti kana zviri kutaurwa zvakaitika, vamavhunga vanofanira kumhanara kumapurisa neumbo hwavo vakavimbisa kuti nyaya yacho inoongororwa. Asi vati havo pane vamwe vanomboti vakashungurudzwa asi vasina umbowo hunobatika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamavhunga
vakasungwa ndiri parodzo pakoti tikanopinzwa mukarumu kanga kaine rima kanga ine light one rekuti inini ndandakatoswa naiti pacho pandiri chaipo chaipo zvekuti vaindi ati akanda asingakwati kuvaona. Asi ivo vaitondiona bhozi ndandakatosha vakatanga vandipa zvewhite nezvo ndakavhara mazizo chii vasii zvewhite ichocho handinyanzizati chii. Saka vakatanga kulaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto anobuta flame yeblue achindi pisa kumeso sanairamba rakabvara mazizo. So munhu wacho aifunga kuti ari kundipisa kumeso asi atipisa paroko pangu patori neinjari ndo pakaita inonzi deep brain pozakana pakandipisa ipapo achifunga ari kupisa mazizo ari kupisa mazizo ndakanda pakandipisa pakandisika patsinga iparoko ndauda kukolapsa ndopata padipa kufesi kati white substance ndaiurikita zvati same day ndobva vatanga kuchiataka mumwe wangu avakamukwadza abatadza kutofamba.
Vaikubvunzai kuti kudii pavaikurova yapa?
Havaida zvanhu zvakawanda achibvunza iwo Job Scala ari kupi aidatedem ari kukoti ndakaa kukoti kana ndiri ariko iye matumwa nani tinogona kuti kurova ende kwapikana nemi havandi vachivati zvinhu zvakawanda and zvimwe zvandaroso kutindira bhozi they were just attacking me and vaindi pisa ndotenda munhu akauya akachitibatsira nelaw and order oruma ndiwo wapurita acho akati ava vana kuti kuvatsvaka pakudhara ndiwo pakaisika chichaji changu chisina basa chavaraga kundisunga nazvo tichotakuna mazezi loya rakabva rangu kusvika ndandichiri fiti inini wacho tanga zedirection ichatanga fiti loya rakatondiona nini akati mangwana makuseni uvindaya kana kuchipatara ini ndali mukora ndini hai vamwe ndiita zvandita ndichandidira handiri chibati ndimo zvabutsa ndipo mvura ndichokuda kufesa ndichokuda kufesa ndipo mvura chete ndivarenda kumasevhi epafendera ndana masevhi epafendera takararapo
ko makazoziva sei kuti zvina hazvina kumira zvakanaka
apo makuseni vamwe vasungu vangu varimo vainzi mamahwindi ini njare mambozoona here rari chii ndakuchizwa gumbo rari ndakuchaza gumbo razimba harichakwanisa kusimuka ati gumbo rangu wazonoona kuti ko fesi yenyu mamboiona here handina munomu hamunaita magirazi endiona kuti nzara zvamakaita hazizvo munofanira kudimafa unda kuchipatara kudarika atobuda u siriasi ndikandimirire kagweta riwepindi zorudza kuti rindione rindiasevi tikwatoenda kuchipatara zinona ndiparakati vanhu vandikumbira kuaenda kuchipatara
vakabvuma here
vakatanga kuramba vanhu havaende kuchipatara vanoenda kuchipatara chepublic se hakuna munoziva munyika hamuna dokta anoapinda izvozvi tinosapa aiwa kana musikandi chepublic vachafira mumaseu kana kurwarira vari maseu zinona ndakatoreti I'm opting to go kuchipatara chepublic vaatendi
pamakazoenda kuchipatara vana chiremba vakaziva here kuti manga madirwa chii apa
vana chiremba parirenyatwa hapana vana chiremba parirenyatwa takasvikapo masikati natwo tikatanga kuatendwa zvekutotoatendwa ndokutaura kutorwa temperature 10 o'clock in the evening ndobvatangatanga kuti atendwa kutorwa temperature nemwedzi neweight nebp na10 usiku tatina10 loya ranga riripo vanonzi vadzidzi vangu varipo vachitotenga kuti ndikumbira ndiendese kuti vaendese kumaprivate maprivate angatobo vakaramba pakafonwa vachifonwa nekuti vakuru vari kuramba vanonzi vakuru vari kuramba kuti vanhu ngavarapo nadokta maprivate dokta around 1 ndobvakati what we are going to do takungotora masamples tione chizoitwa apa asi mukoti harizoshanda because isusu hatina masimba nekuti tikurambidzwa kuti tikuatende directly and zviri pamutemo
saka vakazokuudza here kuti mangadirwa muchetura upi wacho
ndakamirira izvozvo takazoenda kujera vana kwasa kuzoya kujeri
nhengo yemdc alliance valengwani mavhunga vachitaura vari parunare muHarare hurumende inoti iri kugutsikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro maringe nenyaya yedenda recovid-19 ichiti hapana chekutyira sezvo denda iri riri kukwanisa kumiswa kupararira izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nezuro nesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ iro rinoti zvikoro hazvina kukodzera kunge zvakavhurwa sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikoro zviri pasi pehurumende zvisiri kutevedzera zviga zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira nayo kupararira kwedenda recovid-19 muzvikoro kana kuti standard operating procedures vachipindura mashoko aya mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo riri kugutsikana zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakanga vabatwa necovid-19 vakavhurwa zvikoro vakapona vandoro vanoti avo vakaitawo ongororo yavo vakabuda negwaro ravo vanongozvionera voga nekupona kuri kuita vanhu uye nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri dzakaiswa nebazi ravo muzvikoro ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
bazi reprimary nesecondary education rinonzwa manyukunyuku zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakabatwa neutachiwana hwecovid-19 pakatanga temu ino vazhinji vacho vakaita anonzi marecoveries vekusecret heart nevekunana embakwe zvekuti izvezvi zvine mhaka yemastandard operating procedures yedu vaya vatingati vane maactive cases vakadzikira zvikurusa saka isu tinonzwa kufara kuti zvikoro zvedu zviri kuteedzera mastandard operating procedures avo vaya vanotaura kuti vakaitawo gwaro ravo rekutarisawo kuti zvakamira sei havanongozvionerawo vega nekuita marecoveries ari kuitika uye nekuita kwatinoti containment ye the spread of COVID-19 kuti isa pararira kuita bazi redu re primary ne secondary education.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 38,448, uye vafa nechirwere ichi vachisvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1,579. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 8,953 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nenhomba munyika yose pazviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 539,526. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vanoti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muAlgeria, vachiti hurumende yenyika iyi iri kuenderera mberi ichimbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka uye kuungana sezvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti kubva zvatanga vanhu kuratidzira munyika iyi muna kukadzi uko kwakambenge kwamiswa nepamusana pechirwere cheCOVID-19, riri kutambira mashoko anoti mauto nemapurisa ari kushandisa nzira dzisiri pamutemo kumbunyikidza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Hurumende yava Joe Biden yemuAmerica inoti ine urongwa hwekuti vanhu vawane nhomba yeCOVID-19 nenzira dziri nyore. VaBiden vanoti vose vanoda kubayiwa nhomba vanokwanisa kuwana zvekufambisa pachena. Hurumende yavaBiden ine urongwa hwekuparura chirongwa chekutakura vanhu vasina motokari dzekushandisa kuti vange vachishandisa Uber neLyft, mari yacho ichizobhadharwa nehurumende. VaBiden vari kuwedzerawo rubatsiro kumatunhu kuitira kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chibudirire. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakaberekerwa kuHuzumba vakasarudzwa kuvekanzura weTrapstone mudhorobha reKobe kuBritain. Vachikoto avo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party havasivo chete munhu ane midzi muZimbabwe akakwanisa kuwana chigaro musarudzo dzemakanzuru dzakaitwa muUnited Kingdom yose nechishanu chapfuura. Madzimai maviri, amai Nicole Nkazimulo Moyo naamai Alice Mpofu Coles, vakakwanisawo kusarudzwa munzvimbo dzavakamiririra. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye varumiri weMDC Alliance kuBritain vaElliot Pebe vakakundikana kuwana chigaro apo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party. Asi vachikoto avave nemakore anodarika makore makumi maviri vari muBritain vanoti vanotenda zvikuru rutsigiro rwavakawana kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu ravo, vachikurudzirawo vese vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vabatane nekushanda pamwe chete kana vachida kubudirira mune zvose zvavangade kuita. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichokwadi, ichokwadi, tinopembera tiri pamwe chete, tinonyanya kupembera zvikurusa nemhuri yeZimbabwe inogara munharaunda ino yandigere, nekuti neni takamira pamwe chete. Saka tichipembera tinoda kupembera tiri pamwe chete nemhuri, nekuti chiitiko ichi ndechemhuri yeZimbabwe iri munharaunda ino.
Muchiimirira bato ripi vachikoto?
Pabato apa takapinda tiri pabato reLabour. Labour ndichida kuifananidza inokwanisa kuti tibvise kufungidzira kunoita vanhu kuti zvimwe chete neMDC haisi ndinoifananisa maringe nezanupf
sei muchidaro
nekuti Labour ukatarisa demographics dzavo vanoda kumiririra vanhu the masses saka ndinoona kuti ine zvimwe zvinhu zvinofambirana nepfungwa dzatinazvo nemamiriro akaita nyika yedu ikoko
kune vana vezimbabwe vakawanda vachikoto vari kunze kwenyika vanoda kunzwa kuti vachikoto vakaitawo sei kuti vange vachipinda mune zvematongerwo enyika nekusvikobudirira kusvika pakusarudzwa
inini bato reLabour iri ndakaripinda 2013 panaive ndiri kuyunivhesiti ndaiona kuti zvinhu zvavanomiririra sevanhu vanobva kunzewo kwenyika tinoshezwa kuno tichizi maforena mapolicies avo ainge akaswedera pakuti atichengetedzewo ari a bit more friendlier saka izvozvezvo ndiri kuchikoro ndiri kuyunivhesiti ndakatanga kutedzera zvavanomiririra ndichiongorora ndichiona ndikaona kuti ndobato rekumira naro ndazobva kuchikoro ndakatangawo kubatabata zvemabhizimusi saka kwandinoshandira ndiri kumahofisi kwatinoshandira tiri kune hofisi yebato saka ndaipota ndichiendawo imomomo ndichingobvunza ndichiona kuti chii chinoda kuitwa chinoda kubatsirwa vakaona kuti uyu munhu uyu anoda kubatira pamwe chete nevamwe ndozvakazoita kuti ndisvikopa kunzi patinoda kuti tisarudze vanhu vachanomirira musangano tinoda kuti iunge uripo saka ndakatoita zvekunominetwa kwazvo nevamwe vandinobatirana navo mumusangano
vana vezimbabwe vavada kuzwa kuti vachikoto kuzimbabwe vanobva kupi kumusha uye vaiitawo zvematongerwo enyika here vari kumusha
vachikoto vanoburika kwamurehwa ndabva kuzumba 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 ndinoziva kuti hongu vateereri vazhinji vanoziva kuti inozikanwa nenhau dzei dzematongerwo enyika ndazvarwa ndiri mubato rezanupf ndakurira mubato rezanupf ndichicherechedza kuti ndo rakatirera kune vazhinji vanopokana nazvo asi ndokwandakurira ndokwandichiri
vana vezimbabwe mungavasiyira shoko ripi vari kunze kwenyika nekuti vazhinji vanongofunga kuti kana uri muenzi haugoni kupakura rongo revaridzi vemusha
chandinoda kutaurira kune vana vezimbabwe chinhu chekutanga chandakacherechedza musango matigere kutungamidza mwari pamberi ini ndinobata zvekare ndiri muchechi yezayoja ndiri mutungamiriri muchechi yezayoja chechipiri ndinoda kuti tikurudzirane semazimbabwe enu kuti tibatane tiite zvinhu zvakawanda tiri pamwe chete sezvinoitawo vamwe vanobva kune dzimwe nyika izvozvezvo ndaona kuti ndozvaita kuti isusu munharaunda ino yatigere tisumukire tasumukira kubva kumabhizimusi tasimukira kusvika pakuchengeta mhuri dzedu tasimukira kusvika pakuti tisumudze community tivhoterane kuti inini tikwanise kupindwa pachigaro ichi inyaya yezimbabwean community yakamira neni
remangwana munoroona rakamira sei vachikoto
zvandinoona inini muchiratidzo changu ndezvekuti umwe musi ndinofanira kunge ndiri muparamendi yemuno munyika saka naizvozvo tinongoramba chitarisa chibata musangano uno chibata basa chibata basa svika tasvika
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chakasarudzwa sakanzura kukobi kubritain vatafadzwa chikoto vachitaura vari parunare kubritain kwakare najonga kandemiri westudio 7 muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva valuk malaba varambe vari pabasa kunyange hazvo vanga vachifanira kuenda pamudyandigere asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele
soku izikat.